Mangwanana akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanana anhasi uri musi wechishanu kurume 2, 2018. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vana chiremba vachangopedza zvidzidzo vari muzvipatara zvehurumende vanokanda mapadza pasi vachiti hurumende itange yagadzirisa zvichemo zvavo.
Machiremba ese pambiri atoti iwo haachadi kushanda nekuda kwekuti takaengaja government musi wa23 January. Vakapindura tsamba yanga iri very vague yekunzi were still working on it on every point that was raised.
Sangano rinoona nezvesarudzo reZimbabwe Electoral Commission rinoti haruna vanhu vari muchiuto vari kurishandira uyewo riri kushanda zvakanyanya kuti riite sarudzo dzakachena. Magweta anorwira kodzero dzevanhu eZimbabwe Lawyers for Human Rights anoenda kudare guru redzimhosva mumasvingo achida kuti madzishe asapindire mune zvematongerwo enyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vana chiremba vachangopedza zvidzidzo zvavo vari muzvipatara zvehurumende nezuro vakakanda mapadza pasi vachinyunyuta nekusagadziriswa kwezvichemo zvavo nehurumende. Kuramwa mabasa kwavana chiremba uku kunonzi kwakakonzerawo kuti chipatara chemupilo Central Hospital chiri muBulawayo chizivise kuti chave kungotora varwere vari munjodzi kana kuti vari kurwarisisa. Mutungamiri wavana chiremba wepamupilo Central Hospital uye vari mutevedzeri wemutungamiri wesangano ravana chiremba nyika yose reZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Mxolisi Ngwenya, vanoti vana chiremba vakatora danho iri nekuti hurumende iri kuita seisi kunzwa zvichemo zvavo. Ngatinzwei hurukuro yataita naDr. Ngwenya pamusoro peurongwa hwavana chiremba uhu.
Zvirikuita ndezvekutika machiremba ese pambiri atoti iwo haachadi kushanda nekuda kwekuti takaengaja government musi wa23 January. Tikavanyorera petition yanga yasainwa ne97 signatories. Vakapindura tsamba yanga iri very vague yekunzi were still working on it on every point that was raised.
Zvii zvamuri kuda kuti zvigadziriswe?
Nyaya dzekuti mapatients haafaniri kuwanikwa ariwo ari kutobuda muchipatara anyorwa maprescription obva anonotenga madrugs. It's an abuse of the taxpayers' money. And then the second thing, mapatients haafaniri kuwanikwa asi kunyatsotora zvakanaka nekuti mamachines ati kutoshandisa pachipatara are as old as I am, asina kutomboseviciwa. Then the next thing ndeyekuti madoctors maworking hours avo mabosses vanaclinical director and all that ndivo vaakutomamoderata ondokudozoforswa kushanda ivo wakaneta watomboshanda dzimwe 24 hours ka. And the next thing ndeyekuti takanzi na-2014 doctors on call allowance iri kuwedzerwa kusvika pa-$720. Hapana chakaitwa to this effect, which means 4 years chingonyepirwa mari iyoyo ichawedzerwa. And an unhappy doctor ka is a very disgruntled doctor. Hapana chaanoshanda iye asina kana mari muhomwe. And then the last point was that tokuda kuregrade to our correct salary grade kuitira kuti zvizivikanwa kuti kana ari junior doctor salary grade yake ndeiyi, kana ari senior doctor salary grade yake ndeiyi, because havana kutomboobserva izvozvo. Currently, as we speak, a senior is earning less than a junior, which is not really acceptable. It's very unacceptable.
Saka zvipatara zvehurumende pari zvino zviri kutora varwere vanenge vakaita sei kana makanda mapadza pasi?
Zvati kuita izvezvi ndezvekuti vanhu vari critical ndovanhu vari kuonekwa. That is unfortunate because it's very difficult to judge from a point iri kure kuti uyu ari critical uyu haasi.
Ko vana mukoti manesi vari kuenda zvavo kumabasa here?
Manesi ese ari pabasa.
Saka muri kutarisira kusangana nehurumende riini?
Kana hurumende yada kuti yakuda kuzotaura nesu.
Vanga vari Dr. Mxolisi Ngwenya, vanove mutungamiri weMpilo Hospital Doctors Association, uye vari mutevedzeri wemutungamiri weZimbabwe Hospital Doctors Association, vari zvakare mutauriri wesangano iri. Vanga vari parunhare kuLawayo neStudio 7. Zvichakadaro, hurumende inonzi iri kukurudzira vana chiremba vari pakuramwa mabasa ava kuti vadzokere pamabasa. Bepanhauro yeHerald rinoti gurukota rezveutano Dr. David Parerenyatwa pamwe chete nebhodhi rezveutano vakaburitsa gwaro nezuro usiku vachiti vari kutarisa zvichemo zvavana chiremba izvi. Sangano rinoona nezvesarudzo munyika reZimbabwe Electoral Commission rinoti harina vanhu vari muchiuto vari kurishandira uye riri kushanda zvakanyanya kuti riite sarudzo dzakachena. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya iyi.
Vachitaura vakamirira sachigaro wekomishin iyi, imwe nhengo yezek, amai Joyce Letitia Kazembe, vati pavashandi vavo zvikamu gumi nezvishanu kubva muzana vanhu vakamboshanda muchiuto asi vakati vese vakasiya basa rechiuto.
Muvanhu vese vari muno hatisi kuvipinza makomishinas ka vese vasevenzi vedu vezek about 15% ndovakambei vachisenza vari kupolisi nekumilitary. Asi wese anenge aapplya akainterviewa akawana basa anotosungirwa asati auya kunozosenza kuti aende anoresigna kana akanga ari kumauto kana kumapurisa. Saka hatina izvinotaurwa kuno kana mumwe chete wemushonga zvake aneningi anosenza muno full time staff anosenza muno ari anenge achibva kumilitary hatina.
Seki notiwo vakazvipira kuona kuti nyika yaita sarudzo dzisina mutauro gore rino.
Tiri kuvavarira munhu wese ari kutaura nezvayo kunge vachavhotesa. Nesuwo takutopindawo mumodhi iyo kubvira kuna purezidendi waenda member of parliament yeminista uyu ari kungoti tichave nemafree and fair and credible elections. Tinotarisira kuti zvese izvozvi ivo vaine zvavanenge vachiitawo kuti vaone kuti zveshuwa munharaunda umu sevanhu varimo vakuru vakuru vanotofanira kuona kuti kunenge kusina mirishonga inozotadzisa kuti maelections edu asave maelections anogamuchirwa semaelections akatsarukana. Saka tinotarisira nesuwo pachedu tichangoramba tichingotaura nenyaya yekuti tinoda izvozvi. Nokudaro mapolitical parties ndiwo maplayers vemabato ematongerwo enyika tinongoramba tichisangana nawo nguva yese. Dzimwe nguva tinosangana navo once every week, dzimwe nguva anokumbira musangano. Tinogara tiripo kuitira kuti tive tinokurukurukana tigoita maelections edu akatsarukana.
Amai Kazembe vakurudzirwa vanhu kuti varambe vachindonyoresa kuvhota kunzvimbo dzezeki dzakavhurwa. Amai Kazembe vati pane vamwe vanofunga kuti sezvo kunyoreswa kwechimbi chimbi kwakapera, seki yakabva yavharawo zvekunyoresa vanhu.
Chichiri kuendesa mberi chikurukuru kune vasina kuwana mukana. Kune vamwe vasina kuwana mukana kana kuti vanguva zvakavapfuura kana vakatadza kuenda nemabasa kana vaive kurufu nezvimwe zvakadaro. Nevavo vana vari kusvitsa makore 18 12 days after nomination court isati yasvika, nevakanga vanga vasipo vakanzvengwa neregistration, tichiri kuramba tichivakurudzira kuti vaende kunoregista kuitira kuti vanomukana wokuvhota gore rino.
Amai Kazembe vatiwo sezek vari kuona sekuti nyika iri kugadzirira sarudzo murunyararo. Vati kunetsana pari zvino kuri mukati memapato ezvematongerwo enyika kuchagadziriswa nemapato aya pachawo.
Kuona kwangu ndinotarisira kuti environment ndotarisira kuti ichadzikama. Mapolitical parties iye zvino changa chiri kunetsa ndiwo mukati memapolitical parties pachavo. Handiti vari kugadzirisana. Tinotarisira kuti kana vagadzirisana vari kugadzirisana nezvanga zvichinetsa zvirimo mukati imomo. Saka kana vagadzirisana ava tinotarisira kuti maelections anenge ari maelections anogamuchirwa nepasi rese, kubvira ameno, kubvira kuiceland kusvika kuaustralia, kubvira kujapan kunosvika kupacific uko zvinenge zvichigamuchirwa kuti maelections edu anga ari free and fair. Handiti tiri kuvavarira izvozvo.
Zeki atiwo pane vakanyoresa kuvhota uye vaongororwa kuti hakuna vakanyoresa kakawanda zvikamu makumi matatu nechidimbo kubva muzana ndevechidiki vari pakati pemakore gumi nesere nemakumi matatu nemana. Vati madzimai ndiwo akawanda pavanhu vakanyoresa vachiita zvikamu makumi mashanu nezvina nechidimbo kubva muzana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Magweta anorwira kodzero dzevanhu eZimbabwe Lawyers for Human Rights akaenda kudare guru redzimosva mumasvingo nenyaya yekuti madzishe aregere kutsigira mapato ezvematongerwo enyika. Chinhano ichi chakatorwa mushure mekunge mutungamiri werimwe bato rinopikisa reRenewal Democrats of Zimbabwe vaElton Mangoma vaudza magweta aya kuti vanoda kuenda kumatare edzimosva nenyaya iyi. Gweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights riri kufambisa nyaya iyi kumatare valizwe Jamela vanoti mutemo wenyika unorambidza madzishe kupinda munyaya dzezvematongerwo enyika. Tanonoka Wandi weStudio 7 abata vaJamela kuti tinzwe nezvenyaya iyi.
Tiri kuda kuti dare ritindire maerenge nemastatements kana kuti zvichazvichitaurwa nemukuru anomirira madzishe mudare reparamende uyewo mamwe madzishe takatarisa mapato anokwikwidza nezveusarudzo zvematongero enyika. Tikatarisa kubva muna December taizwa mukuru wemadzishe icharumbira vachitaura iwowo magadharinga anga ari kavhadi vairi panetongero yezvetv live vachitaura ivo vachidiclara kuti madzishe nezanopf chinongora chinhu chimwe chete, ivo vanosapota zanopf ivo nevanhu vavo sevanhu vanogara nevanhu vavo vanofanira kumeka shuwa kuti vanosapota zanopf uye vanotidzira mutungamiri anenge asarudziwa nebato rezanopf.
Bumbiro romutemo rinoti chinyi nenyaya iyi?
Right, kana ukatarisa bumbiro romutemo wedu eZimbabwe constitution yedu pasection 281 ndo panotaurwa zvinofanira kunge zvichiitwa nevakuru venyika vakaita semachifu vana madzishe kuti matraditional leaders rinonyatsotaura kuti havafaniri kuva mamembers emapato zvemapolitical parties. They are not supposed also to act in a partisan manner. Havafaniri kuita further interests of any political party or cause.
Asi madzishe agara achingotsigira hurumende makore ese aya, munoti vangazorega sei iko zvino?
Wataura ruvara rakasiyana chaizvo, rakanaka kwazvo. Hurumende nezanopf zvinhu zviviri zvakasiyana. Kutsigira hurumende chero mapato anokutisa hapikisi hurumende anokutisa pamwe mapato ezvematongerwo enyika, zvinhu zviviri zvakasiyana zvinofanira kuzikamwa noruzhinji. Saka panofanira kuva nemutsauko pakati pemapato akamirira zvematongerwo enyika kuita hurumende.
Ko madzishe akati hurumende inovatambirisa, inovapa zvinhu zvakaita semotikari, saka vangagoregera sei kuvatsigira? Munoti chinyi?
Tiri kutaura kwandaita, chinovatambirisa pakupera kwomwedzi aya harisi bato rezanopf. Bato rezanopf rine mahedquarters aro ari kuna Rotenburg. Hurumende dzine mahedquarters adzo ari mumabhildings akasiyana-siyana kana tiri muHarare kana kuti kuna naBulawayo. Saka zvinhu zviviri zvakatosiyana izvozvo zvauku zvinofanira kunzwisisika nevanhu kuti kune bato rezanopf, kune mapato akasiyana-siyana ezvematongerwo enyika muzimbabwe. Tinogara munyika inonzi emultiparty state ine mapato ezvematongerwo enyika akasiyana-siyana kusanganisira zanopf. Madzishe anotambirisiwa nehurumende. Mari yavanotambira imari inobhadharwa namataxpayer ese. Vamwe mataxpayer vanosapota bato reRDC, vamwe mataxpayer vanosapota bato kana ari kurewo akangosiyana-siyana mazuva ano kana kuti rePeople's Democratic Party. Vamwe mataxpayer vanosapota zvapo, vamwe mataxpayer vanosapota zanondonga. Asi vachiisa mumacoffers ehurumende kwete macoffers ezanopf. Zanopf ine zvayowo, ine mari dzayo dzainobhadhara vanhu vayowo vezanopf vasinei nehurumende. Zanopf haisiyo inobhadhara madzishe muzimbabwe. Madzishe anobhadharwa nehurumende, hurumende yemunhu wese uri muzimbabwe. Ndo pane musiyano ipapo.
Nyaya iyi ichanzwika rini?
Pari zvinhu hatizivi hedu kuti nyaya iyi ichanzwika rini, chenge mapepa acho akafailwa kudare nezuro uye tichazomirira kubva kuti kana mamwe mapati ese munyaya iyi vanosanganisira vaivo ishe charungira vatiri kuti ndiro first respondent national council yemachiefs naminister of local government republic wet national houses vanova ndivo vanodila nemaissues amadhishe kana kuri kuti vazosevewona deputy sheriff mapepa avo kana vane zvavanoda kutaura vachataurawo zvavanotaura tichazopiwa zuva apo nyaya ichazonzvika tinoitozvipuwa mazuva acho takupuwa nedare.
Vanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights Valizwe Jamela vari parunare muHarare naTanonoka Wande weStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na6 AM kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na7 PM mazuva ose. Munotibata pa909 AM uye pa4930-13860, 15460-15580 ne6080 shortwave. Musakanganwe Live Talk na8 PM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne15460 frequencies. Pindai muchirongwa cheLive Talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza5:15 kusvika na6 PM uye nemusi wechishanu kubva na5:45 kusvika na6:15 PM. Musakanganwe kufarira Facebook page redu revoa Shona.
Varairidzi vakabatsira Zimbabwe Electoral Commission muchirongwa chayo chekunyoresa vanhu kuvhota chebiometric voter registration kana kuti BVR vanonzi havasati vabhadharwa mari dzavakashandira kubva pakavharwa chirongwa ichi muna zvitagore rapera. Munyori wesangano revarairidzi reprogressive teachers union of Zimbabwe vaRaymond Majongwe vanoti mahofisi avo mumatunhu ose emunyika ari kuwana zvinyunyuto zvakawanda kubva kuvarairidzi vari kuti havasati vabhadharwa mari dzavo. Studio 7 yakundikana kunzwa divi rezeki panyaya iyi. Ngatinzwei hurukuro yataita navamajongwe.
Ndechokwadi kuti varairidzi vakawanda vanga vachitinyorerawo vachindifonera vachikumbira kuti dai matinzwirawo kuti chii chiri kuitika kuzeki, nekuti fezi 3 nefezi 4 imwe inova yakapera musi wa19 December. Havana kubhadharwa mari dzacho dzemafezi maviri wayo fezi 3 nefezi 4. Asi chiripo ndechekuti vasina kubhadharwa kudaro vari kuti vakafona kuzeki vachibvunza vari kunonotwa nekutukwa vachizi imimi tichakupai mari kana taanayo. Asi chiripo futi ndechekuti zezuro tichitarisa pachivhitivhiti takazoona kuti mukuru wezeki vanonzi Judge Chigumba here vakabuda vachiti vane deficit ye40 million vachitaurira vanhu papress conference yavaiita kana musangano wavaiita. Saka tatizoziva kuti deficit ye40 million ndoita kuti mapicha asabhadharwa here. Asi tatimukumbira kuti kana vari kuziva zvavakutauraka ngavaudze nekunyorera varairidza vatsamba, nekuti enezvi rango webishira saisai kwavari iko kwavachazivi kuti vobvunzani, nekuti vanobvunza kumahofisi ezekari kumaprovhinsi kwavo vanenge vari kuti vari kutyisidzirwa. Saka isu sevanhu vanomirira vashandi vane kodzero dzavo tetichikuti dai vabudawo pachena tavaona vatitaurira kuti kana vachibhadhara mari iyi vachaibhadhara rii, nekuti vashandi vakawanda vanga vatoshandisa mari dzavo vachinogara musango imomo vachitotengawo chikafu nemari dzavo shoma dzavanga vanadzo. Zvino vakatinyararirwa hatazivi kuti chii chiri kuitwa nezeki.
Saka muri kukurudzira varairidzi ava kuti vatore matanho api vamajongwe?
Chekutanga ndechekuti ngavabude pachena zvizivikanwe kuti havana kubhadharwa, nekuti vana avo vakaramba vakanyarira vanongofira mubhusu sesokisi. Ngatinyorei matsamba, ngatitaurei, ngavashandise WhatsApp, ngavabude izwi nevhoisi rakasimba rekuti hatisi kufara kuti hatina kubhadharwa. Isiwo zvatakutoita pano takuchitoita kuti kana vamunangagwa vacho vazivise kuti vashandi vavo vakashandira nyika havasati vabhadharwa basa ravakashanda, nekuti vamwe vese vanenge vashanda ndokungadai kwakuzi masoja pamwe vangadai vakatobhadharwa ka. Asi pakuzira kuti vaita varairidzi manje zvakuita ngo inonzi vakunetsa, asi vari kudawo mariya dzavakashandira, nekuti vakatosiyawo mhuri dzavo, vakasiya vana, vakatopinda musango vakadaiwa nemvura sezvo kwai inaya mazuwa iwaya asi kuti tichiti pane mari manje zvakuita sekunonzi tiri kunetsa saka nhasi chaiye tisandira tsamba ichaenda kuzeki ikoko ndichivataurira kuti varayiridzi vari kuchema chema
asika majongwe dzimwe nguva papaine zvibvumirano zvakasiyana siyana pakati pezeki nevarayiridzi nyaya iyi munoibata sei
chibvumirano chekuti vasabhadharwe here kuratidza kuti pane nyaya ndokuratidza kuti vanhu vari kunyunyuta kuti hatisati tabhadharwa danga painga paine zvibvumirano zvokuti tikatatu tisina kukubhadhara ya mutauri vangadai vasi kutaura chiripo ndechekuti nzara yapinda mumusha vakashandisa mari dzemhuri dzimwe dzadzakasungirirwa muzvikwama kuti tizodai zvino nguva yacho yakupfuura zvokuti hamwana asika chema anofira mubereko zvenyange paine chibvumirano chakaita sekuti kudi kungoreza nyaya yekuti ngavabhadhare zvinofanira kubhadharwa vanofanira kuwana mari dzavo vadziwane
avanga vari munyori wesangano reprogressive teachers union of zimbabwe varaymond majongwe vari parunhare muharare nestudio 7 sangano resurface trust riri muharare nezuro rakaita musangano wevechidiki vanobva kumapato ezvematongerwo enyika akasiyana siyana uko vaikurukura nezvematongerwo enyika pakatarisanwa nesarudzo dziri kuuya mwedzi mishoma inotevera vaikokera musangano uyu ndemumwe wevechidiki valakson kandemiri avo vaudza ivan zininga westudio 7 kuti vaikurudzira kuti vechidiki ava vaone zvematongerwo enyika nenzira itsva ine runyararo uye zvakajeka
isu chazvakanakira maitiro edu basa ndeyekuti tiri musangano wevechidiki usina batiro rawakarerekera saka mukutaura nevechidiki ava patinovabata muzvikoni nemambozvanhare umu tinotaurira navo kuti tisangane tichikurukira nyaya yenyika yekuti tiri kuenda kuti chikuru chikuru chinoita kuti vazosangana vachitaura pamwe chete vakabatana kudaro inyaya yekuti zviro zviri kukanganisika munyika muno zvekuti uyo haawane chikafu pekudya uyo haana basa uyo ari kuda pekurima uyo ari kuda pekuti aende anokorokozawo zvinoafekta mumwe nemumwe kunyange vari mumapato akasiyana siyana saka mukugarisana kwatinoita nemadingindira enyaya yedu atinotaura idingindira rinenge richionekwa nevechidiki kuti dingindira iri inini riri kundibata pamwoyo regai ndiende ndinotaura nevamwe vangu kuti tingazvambire mire nezimbabwe
takaona bepa rakanga richitenderera raizivisa kuti ndivanani vachange varipo vachitaura vakamiririra mapato akasiyana siyana tingadawo kuziva kuti vazoku nda kusvika nekutaura ndevapi
tine vakavanda vechidiki vakwanisa kuuya tine vanoitwa vachinoputsa mukuru wekumdct assembly yavo vari secretary general vachigaro nemusangano wavo wekumdct tinavamuniswa vadiki pamwoyo nekuti vane musangano wavo unonziya tikataurawo navo kusvika foni online nekuti vane basa rakawanda ravo kubata kuvictoria ko atataura navo nyaya dzakawanda speaker tine spokesperson wechidiki vezibato riri kutungamirirwa nevanonzi vakasiya mhuru huwezi 40 years of age vane musangano wavo wesidiki vanga varipo vemdct vatataura vachinoputsawo vane kandidheti yavo vanelson chamisa vari 40 years ivo havanazokwanisa kusvika vachamisa nekuti vane zvavabatawo zvakawanda zvavanga vachiita kubato vavo remusangano wavo nevechidiki mudzimai anonzi linda masarira ari kumira uyo muharare central independent candidate anga aripo zvakare toita mubati wechigaro wepati musangano mudiki unonzi weviva zimbabwe anga aripo zvakare anonzi Patterson Mashingaidzi ndo vakwanisa kusvika pamusangano watanga tinawo zuva ranaro
mune zvavanga vachikurukura mapoints atingati mhuri yezimbabwe ingada kunzwa kuti zvavanyanyobata ndezvipi
zvakati wandei zvavabata asi vabata ivo vakati siyanei siyanei mumawiriranawo nemafungiro avo asi chikuru chataona mune vese zvavari kuwira ndezvekuti nguva ino yave yekuti vechidiki vange vachitihwa mukana mukana mumatongerwo enyika mukana mumamhanyirwo eupfumi hwenyika ino yezimbabwe nemukana mune zvakasiyana siyana kungave kusporting discipline kungave kumaentertainment areas avo vari kuti vechidiki vanofanira kunge vachi kutamba basa rakakura muna izvozvo. Chechipiri chavawirirana macho iwose vechidiki vanoti iyo nguva yekungotaura yedu yakwana. Sevechidiki tinofanira kuwana inonzi iyo ideology yedu sevechidiki yatinofanira kuwirirana navo. Vanoti ivo nguva yehondo kwaiimbwa kana nzira dzemasoja, kwaiimbwa ichinzi venini tine basa. Asi ivo sevechidiki vanoti pari zvino vanga vasati pamwe chete nesu tese kuti hatina ideology yatinozivikanwa nayo as a generation kuti chatinoda chii chaizvo sevechidiki.
Vanga vari vaLuxon Kandemiri vachitaura parunhare vari muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Mashoko anotevera anoratidze pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muTibet. Muna averengerwa naTanonoka Wande weStudio 7.
Mutevedzeri wemukuru anoona nezvepublic diplomacy nepublic affairs muAmerica vaSteve Goldstein vanotambira gore dzva rekuTibet vachiti vanofadzwa nezvinoitwa munyika zhinji nevanhu ava kusanganisa avo vekuTibet vave kugara muAmerica. VaGoldstein vanoti vanhu vokuTibet vanosangana nezvinhu zvizhinji zvinonetsa munyika dzavanogara, zvikuru sei mune dzimwe nzvimbo muTibet mekare. Asi vanoti America icharamba ichitsigira vanhu vekuTibet mune zvishuvo zvavo zvekuchengetedza tsika, magariro nechirudzi chavo. Imwe yenzira dzinoshandiswa neAmerica mukutsigira vanhu vokuTibet ndiye chirongwa chinobhadhara mari yekuti vadzidze cheTibetan Scholarship Program. Chirongwa ichi chakaunza kuAmerica vadzidzi vokuTibet vanopfuura mazana mana vachibva munzvimbo dziri muNepal neIndia kuti vadzidze pazvikoro zvapamusoro muAmerica zvinodiwa mukubatsira vanhu vekuTibet. Muna kabvumbi, America ichapemberera makumi matatu emakore echirongwa ichi muguta reDharamsala muIndia. Ichaunganidza vakabatsirwa nechirongwa ichi kupedza dzidzo pazvikoro zvepamusoro muAmerica avo vachatarisirwa kurondedzera nokuratidza mifananidzo yekushandisa kwavari kuita ruzivo rwavakawana muzvikoro zvepamusoro muAmerica mukubatsira vanhu vavo uye vachiratidza zvekuti usahwira hwavakaita nevanhu veAmerica hunobatsira sei munzvimbo dzavanogara. America inozvipira kutsigira budiriro nokuchengetedzwa kwekunze mumatunhu eTibet uye kubatsira vapoteri veTibet vari muIndia neNepal. America icharamba ichitsigira kodzero dzevanhu veTibet kusanganisa kuti vaite zvechitendero zvavanoda vakasununguka. VaGoldstein vanoti zvinokosha kuti vanhu veTibet vaite zvechitendero vakasununguka maererano netsika dzavo uye pasina anovashungurudza. Vanotizve vanhu veTibet vanofanira kuva nemukana wekusarudza zvavanoda mune ramangwana ravo. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica maaverengerwa neni Tanonoka Wande.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Yekambo siyazenzela kubva kuna V achitsigirwa naDan Chanda. Sezvo nguva yedu yapera regaitimbotarisa musoro nawo zvakare. Vana chiremba vachangopedza zvidzidzo vari muzvipatara zvehurumende vanokanda mapadza pasi vachiti hurumende haisi kugadzirisa zvichemo zvavo. Sangano rinoona nezvesarudzo reZimbabwe Electoral Commission rinoti harina vanhu vari muchiuto vari kurishandira uye riri kushanda zvakanyanya kuti riite sarudzo dzakachena. Magweta anorwira kodzero dzevanhu eZimbabwe Lawyers for Human Rights oenda kudare redzimhosva achida kuti madzishe asapindire mune zvematongerwo enyika. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC, ndekusiyai mina Chris Gande.